pare dambudziko guru nekuti bazi rezvevashandi relabor rekusouth africa maitiro aro pamwe chete nemapurisa ekusouth africa vari kuita sekuti vachiri kurarama pasi peutongi hweudzvanyiriri hweapartheid mabatiro avanoita vanhu vanobva kunze dambudziko rinofanira kugadziriswa idambudziko rekuti bazi rezvehome affairs rekusouth africa ngarigone kuchimbidza kugadzirira vanhu mapepa vanhu vanenge vachinyorera vachikumbira kuti vashande kana kugara musouth africa zviri pamutemo vari kutambudzika zvakanyanyisa nekuti zviri kutora makore nemakore vanenge vakumbira zvitikinyani kana kuti vanenge vatsvaga upoteri makore akawandisa kune vamwe vano makore anodarika gumi vasina kupiwa mapepa vachingonzi munozva kuti modzoka mwedzi unotevera motarisa ndochekutanga chepiri kune huori hwakanyanya saka kuti south africa igadzirise dambudziko iri rekuti kune vamwe vari kushanda vasina mapepa inofanira kutanga yagadzirisa mapindiro anoita vanhu nematsvagirwo anoitwa mapepa ekushandisa musouth africa dei zviri nyore hakuna vanhu vangade kuti vashande vasina mapepa iwo mapepa achiwanikwa uyezve south africa ngaisapedza mari ichitendanisa vanhu ichikona kugadzirisa kuti vanhu vashande zvakanaka vachizobisawo mitero inosimudzira upfumi hwenyika yesouth africa
iko kusungwa kuri kuitwa vanhu vachipindirwa mumakambani kana masekita roko kune zvakunokanganisawo here mumagariro evanhu
dambudziko riri kuitika musouth africa iri rekuti vebazi rezvevashandi uyezve mapurisa ari kupinda mumakambani vachiferefeta vachisunga vashandi vari kunzi havana mapepa rinorunzira kuvengwa kwevabva kure nevagari vemusouth africa kuya kunonzi xenophobia nekuti maitiro ari kuitwa zvinhu izvi ndiyo xenophobia yacho iri kutungamirwa nemapazi ehurumende yesouth africa
asi kushanda kuri kuitawo vekunze ivava musouth africa kunyange hazvo vanga vachishanda vasina magwaro hakusi here kuri kubatsirawo neimwe nzira kusimudzira upfumi hwesouth africa
hongu kwazvo kwazvo mashandirwo ari kuitwa nevakawanda vanobva kune dzimwe nyika dzakakomberedza south africa ndo musimboti ndo nheyo dzakabata upfumi hwesouth africa kubva makare kare makore anodarika zana chaiwo guta rejohannesburg richitanga kusimudzwa rakasimudzwa nevashandi vaibva kune dzimwe nyika pasi peiya yainzi wenera vanhu vaibva kumalawi kumozambiki kuzambia kuzimbabwe vachienda kunoshanda mumigodhi yejohannesburg migodhi yegoridhe saka tinofanira kuti tizive kuti mashandiro anoita vanobva kure vanobva kune dzimwe nyika ndiwo akabata upfumi hwesouth africa chinongodiwa chete ndechekuti south africa igamuchire izvozvo ione kukosha kwevashandi ava uyezve irerutse mitemo
tinoonawo kuti nyika dzakaita sana Botswana vanoitawo zvekusunga nekudzosera kumusha vanobva kune dzimwe nyika mungaona riri dambudziko here ringabata dunhu resouthern africa
idambudziko guru rinobata dunhu rekuchamhembe kwese kweafrica dambudziko iri nderekusaziva kukanganwa chazuro nehope nekuti ngatirangarirei kuti varungu vasati vauya mudunhu rekuchamhembe kweafrica yaingova nyika imwe chete ziyenda nakuenda kusina anonzi mabhodha kana kuti miganhu yenyika onai kune dzimwe nyika kwakaita sana europe vanhu vanongofamba vachishanda vari makare mudunhu guru zvinobatsira kusimbaradza kodzero yevanhu kufamba pachena pamadiro